kuti Platinum Stars ichiri kutungamira makundano aya mushure mekunge Manika Diamond yatadza kushandisa mukana wayanga yawana wekuti ende pamusoro petafura ndokuita mangange 0-0 neDynamos muNational Sports Stadium nhasi masikati. Manika Diamond iyo yanga ine mapoints 15 yanga ichizoenda pamusoro petafura nepoint imwe chete dai yarova Dynamos, asi zvakona nanga murapo achida. Pari zvino ngezi ndiyo iri pamusoro nemapoints 11 yakaenzana neHighlanders iyo yakaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets neZuro. Manika Diamonds iyo yave nemapoints 16 yave pachinzvimbo chechitatu yakaenzana mapoints neCapes United asi iri pamusoro pematepekepe nezvibodzwa. Murairidzi weMajem Boys Jairos Chapera anoti hondo yekutora mukombe iri kuenderera mberi.
Tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti pekupedzisira kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri weDynamos vaClayton Matita vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa anofanira kugadzirisa chikwata chavo kuti chiwedzere mwando.
Zvinoita samasapota zvowandi mahwini zvowandi maresults saka tinongokurumidzira kuti aite improvement ingames of playing yedu pane bhora rakatamba pamanje ende bhora iroro ndiro riri kushandisirwa namasapota harisi kuonekwa pamwe magames akachidyo spekuchitimuve.
Mutambo pakati peCapes United neSesam hauna kutambwa mushure mekunge Sesam yaramba kufamba kunotambira mutambo uyu kuMandava Stadium ichida nhandare yayo yeBata. Kunyange hazvo Bata Stadium yakapiwa mvumo yekushandiswa neveZifa, vatungamiri vePSL vakaimisa vachiti haikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. MuHararewo mavewo nekuchema kuti huswa hwemunhandare yeNational Sports Stadium hwave kuipa nekushandiswa zvakanyanya nezvikwata zvisere zviri kushandisa nhandare iyi svondo rega rega. Asi mutambo kuColliery pakati pehwande neTriangle waenderera mberi zvikwata izvi ndokuita mangange 0-0. Kwatambwa mitambo 10 zvikwata 4 zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 17 points, Highlanders 17 points, Manika Diamonds 16 points, Capes United 16 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Chesham 9 points, Greenfield 9 points, ZPC Kariba 8 points, Black Rhinos 6 points. Yadza yakapunyuka kubva pazvikwata zviri pasi pasi izvi yarova Herentals 1-0 asi murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vanofanira kugadzirisa maitiro avo pamberi pegedhe.
Tiri kushanda zvakanyanya kuti tigadzirise kutigwesa. Mukatarisa izvino tagwesa bhora kunze kwebox kana tisingagwesi bhora kunze kwebox. Saka zvinhu zvati kugadzirisa zvokuti magemu akupera ticharamba tichigwesa nhaka vachagwesa akawanda.
Simba Bhora neBlowerships ndidzo dziri kuvhara mitambo yesvondo rino apo dziri kusangana muNational Sports Stadium mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.